Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano wanga wakanangana nevarairidzi vanorarama nehurema, saka vanhu vanga vachitira kungudza vamunangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera. Vari kutadza kuti basa ravo vari zvakanaka, nekuti vanoshanda vamwe ivo vagonoshanda mishonga yavanonidha. Vamwe vanode usope, vanoda mafuta ekuzora, zvinodhura.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana kumahofisi avo emunhu Mutapa nenhengo dzerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vagari vemubulawayo voita maonero akasiyana panyaya zviri kuitika mukanzuro yeguta ravo, vamwe vachiti zviri kukonzerwa neuori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusaro rarudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana kumahofisi avo emunhu Mutapa muHarare nenhengo dzerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ dzinorarama nehurema, vachinzwa nezvematambudziko ari kusangana nevarairidzi ava mukuita basa ravo. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vafadzwa zvikuru nekutambirwa vachipiwa nzeve nemutungamiri wenyika. VaMajongwe vanoti vaMnangagwa vavimbisa kutarisisa zvichemo izvi nekuona kuti zvichagadziriswa. Vanoti zvimwe zvezvinhu zvanzi navaMnangagwa vachagadzirisa nekukasika kuwanisa varayiridzi vasingaone makombiyuta ekushandisa panguva iyo zvimwe zvichemo zvavo zvinenge zvichigadziriswa. VaMajongwe vanoti panyaya yemihoro mutungamiri wenyika azivisa kuti zvinhu zvichakaomera nyika. VaMajongwe vaperekezwa kumusangano uyu nemunyori anoona nezvenhengo dzinorarama nehurema muPTUZ vaAbiot Moyo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu. Tabata vaMajongwe kuti tinzwe kuti zvii zvabuda mukusangana kwavaita nemutungamiri wenyika.
Musangano wanga wakanangana nevarairidzi vanorarama nehurema, vasingaoni, vanofamba nemawheelchair, vanoshandisa midondoro, vanorarama upenyu hwakaomarara zvikuru nepamusana pekuti vanhu vane dzimwe nhengo dzemuviri dzavo dzisina kunyatsoita zvakanaka. Saka vanhu vanga vachitira kungudza vaMnangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera. Vari kutadza kuti basa ravo vari zvakanaka, nekuti panoshanda vamwe ivo vagonoshanda, panonanga vamwe kumaricho ivo vagonoenda kumaricho, mbari dzerenda vagoni kudzibhadhara. Mishonga yavanonidha, vamwe vanode usope, vanoda mafuta ekuzora, zvinodhura. Saka vari kutadza kurarama upenyu hwakakwana. Saka vanga vakauya kwatiri vachiti dai PTUZ inova inovatungamirira yafacilitata musangano navaMnangagwa, zvinova ndo zvataita musangano iwoyo. Taita for 2 hours takomunicata zvichemo zvavarairidzi vakadai kuna president. Pane zvatapiwa, pane zvatawana, nezvimwe zvinofanira kugadziriswa zvatitaongorora nekuingenza mamwe maministries.
Zvii zvamapiwa?
Chiripo ndoda kuti president vakonsida kuti varairidzi vanoda malaptops vachavatsvagira. Hongu havagoni kupa vese ka1 asi vachavatsvagira. Poita dzimwe nyaya dzakaita dzekuti mascans vachakwanisa kuwana rubatsiro. Poitawo zvakare nyaya dzekuti vari kuda kuita zvekurima vanokwanisa kuwanawo access. Zvinhu zvakawanda zvatanga tichitaura nezvazvo, zvatiri kuona kuti dialogue iyo inogona kuvabatsira, nekuti vamwe vacho varairidzi havana maaids havanavo. Zvichemo zvevanhu vavanoshanda navo kuti vakwanise kuita basa ndezvatakwanisa kuwanawo kuti zvikwanise kuongororwa nekugadziriswa, nekuti zvinhu zvavo zvanga zvatora makore zvisina kugadziriswa. Tasiita kuna purezidenti kuti sei tisingawani vatungamiri vezvikoro vanorarama neurema vakawanda ivo variko ende vakawanda kuti vanogona basa.
Ko nyaya yemihoro maikurukurawo here napurezidendi?
Vataura vega vakati vari kudawo magrant zvinoita kukinya nekunamibhia kuti varayiridzi vanorarama neurema ngavakwanise kupuwa magrant. Saka zvinhu zvekuti vamunangagwa vacho vataura kuti vachazvinzvera vachazviongorora and we hope kuti tichawana positive respite from this engagement.
Makanga makaisawo gwaro renyunyuto yenyu kune mutungamiri wenyika, inyaya yemabatawo here zvakare nhasi?
Nhasi tanga tichifokasa nenyaya yemateachers living with disability chete nekuti anguva tikada kudziunidza dzeseka tinopedzisa tagadzira chiutsi tobva tatipfungaidza toti vatatadza kuona kwatiri kuenda. Zvichemo zvedu zvatasvita zvanga zvakanangana nekurarama kwevarayiridzi vakadai. Vataura nyaya dzavowo dzekuti mihoro yavo haisi kukwana, vakati vachaongorora nyaya iyoyo asi vaburitsa pachena kuti pane machallenges ari munyika. Asi chikuru ndechekuti kuti vataurwa nevarayiridzi ava zvasvika ende vamunangagwa kuti vazvinzwa pachi zvavo.
Avanga vari munyori wesangano revarayiridzi reptuz varaymond Majongwe vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vagari vemuvulawayo vari kuita maonero akasiyana-siyana panyaya zviri kuitika mukanzuro yeguta revulawayo, vamwe vachiti zviri kukonzerwa neuori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusarura rudzi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutauro unotyisa wakasimudza musoro zvichitevera danho rakatorwa nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe Kamparami rekumisa basa munyori weguta vaChristopher Dube masvondo mashoma apfuura vachivapomera mhosva dzakati kuti. Izvo zvakapa kuti vamwe vatsigiri vavaDhuve vabude pachena vachishora vaKambarami, vamwe vachiti sezvo vaKambarami vari mushona vaifanirwa kubva mukanzuru yeguta, vachiti verudzi rwechindevele chete ndo vanofanirwa kupinda mukanzuru iyi. Izvo zvakaita kuti zvinhu zvishate, vanhu vakawanda vachisimudzira nyaya yerusarura rudzi, asi vamwe vachiti dambudziko reguta raikonzerwa neuori huri mukanzuru. Meya weguta vaSolomon Mguni vakazopindira vachimisa kumiswa basa kwavaDhuve, asi vakati nyaya iri kupomerwa vaDhuve inofanirwa kuferefetwa nemazvo. Mutungamiri wesangano reHabakkuk Trust iro rinoshanda mukuvaka runyararo muvanhu vadhumisani Ngomo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yerusarura rudzi yakasimudzwa nemakakatano aya ine chekuita nekusagadziriswa zvizere kwenyaya yegukura hundi uyewo kusarira kumashure kunonzi kwakaita matunhu ematevereland.
I feel kuti nyaya iyi we have to look at my historical imbalances as well. Kune nyaya yekugura hundi, kune nyaya yemarginalization. It's important kuti ti look at these issues deeper as well. If you feel kuti this is my issues are, it would be very difficult for us say vanhu vebulawayo to move forward as a people. So in order to move forward you need to look at the history nema past injustices as well.
Mudzidzisi wezvekuvakwa kwerunyararo nebudiriro vaDonwell Dube vachitaura semuongorori yakazvimirira vanoti panoda kunyatsokuitwa tsvagurudzo yakakwana yekuti makakatano ari kuitika aya ari kunyatsokonzerwa nei, vachitiwo nhoroondo yekuve nezvichemo zvisingagadziriswi nehurumende zvinhu zvinogona kuve zvezvimwe zvikonzero.
Nyaya idzi dzinoda kunyatsogarwa pasi zvonyatsoitwa inonzi conflict mapping. Tonyatsomepa kuona kuti madynamics ese ezvinhu zviri kuitika abuda. Inyaya here yekuti vanhu vave more conscious neidentity yavo kana kuti the identity issue iri kushandiswa kuda kugadzirisa maissues akara aripo. Saka tinogona kuona kuti inogona kunge iri sign yekuti madeep-seated issues asvika papoint yekuti akuda kuti achinyatsotarisiswa po attention yakakodzera.
Munguva pfupi yapfuura boka remadzimai AMDC mudunhu reulawayo rakashora kwarakati kukurudzirwa kwekupesana kwevanhu pachishandiswa marudzi kuri kuitwa muguta iri. Mukuru weaffirmative action group muulawayo vareginald Shoko vanoti sangano ravo rave nenguva richitaura nezveuori hwavanoti hwave nenguva huchiitika, asi vaShoko vanoti vanoshora zvikuru nyaya yekupatsanurwa kwemarudzi.
Corruption yaapumburwa and is real. Tofanga wakuona kuti tobatana sei tichiadressa because inoaffecta Bulawayo said. Tofanga kuziva zvechokwadi kuti Bulawayo is a metropolitan province. You find everyone. Befan Kalanga, Venda, Shona, Tonga, no one gonna mburwa. saka kana tichigusa corruption ngatisa guse corruption titakatarisa topa kuti nekupi kuzve marudzi azvidikani munyika yakaita sedu tichikwanisa kutangisa moto wasingazokwanisi kupi kupedza.
Mufundisi uye vari mukuru wechikwata chinonzi Save Ulawayo Campaign, icho chakaita musangano nezuro waikurudzira kuti makanzura eulawayo abviswe kugadzwe commission. Vaangliston Swanda vanoti havakurudziri nyaya yerusarura rudzi.
Vanhu vane mafrustrations avo from the past panyadze kukura undi and other issues zvisina kugadziriswa. Saka ine maplatform akadai vanhu vanowanzoburisa zviri mukati mavo and it's normal. But isusu nyaya yedu iyi hainei nezvemarudzi, tiri kudhira nenyaya yecorruption, outright corruption. Taimbeve namakansel ano washona by origin vana Alderman Hlalo, vana Alderman Makapari Rampofu and others. Atina kumbofira taita dambudziko rakadai. Dambudziko iri rauya izvezvi because of corruption.
Mukuru weBulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Svindi vanotiwo zviri kuitika mukanzuro yeBulawayo hazvinei nerusarura rudzi asi kuti huri. VaSvindi vanoti zvakakosha kuti makanzuro asati asarudzwa vave vanhu vanozikanwa hunhu hwavo munzvimbo dzavanogara. VaSvindi vanotiwo zvakakosha kuti vagari vasarudze zvine uchenjeri makanzuro avo kuitira kudzivirira huri kana kutadza kuita basa nemazvo.
Before we blame councillors, my residents anota kuti azive kuti vatota city father vanota kusarudza munhu anokozoro zvakanaka ane track record yakanaka. As we speak now, kune makancellors apo who have never been leaders in any way in society. Havazivi kuma residents kana kuita chairman ebera society yaicho kana even kuita chairman wechikoro azvisadzaitika.
Vanhu vane chitsama vakataura pamusangano wanezuro vakaratidzwa kusafara nekutadza kuita basa nemazvo kuri kuitwa mukanzuro iyi, izvo vakati zviri kukonzerwa nehori. Mumwe mugari akangozvidoma nezita rekuti amai moyo vakati vanoda kuti pave nekomishini vachiti pave nenguva yakareba makanzuro eguta reBulawayo achinongedzwa munyaya dzehori. Vakambove mutevedzeri wameya weBulawayo vaGift Banda vakambomiswa basa vachinenedzerwa hori asi vakazochenurwa nedare reHigh Court. Murwi wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra valinganiso Nyati vanoti nyaya yehori haifanirwi kuve inopinza zverusarura rudzi mukati.
Instigator tribalism pakati pevanhu. Chandokumbira ndechekuti vanhu veZimbabwe ngavabatane. Inini I will take this issue kuenda kwangu kwandakaita kuhondo. Baba Nkuma vakatidzidzisa kuti vanhu vangu, I'm not fighting the color of a person, andisukurwisa tribe yemunhu.
Vachinyora paTwitter, mumwe wevatevedzeri veMDC vaWelshman Nqube vayambira vagari veBulawayo kuti vasaite pfungwa yekuda kuve necommission muguta, vachiti izvo zvinogona kudzorera kumashure budiriro yeguta. Svondo rapera, hurumende yakatumira komishini yevanhu vashanu kuti iite ongororo yezviri kuitika mukanzuro yeBulawayo. Komishini iyi yakapedza basa rayo nezuro uye zvakabuda zvinotarisirwa kuturwa munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya yeBulawayo, mutevedzeri wemunyori wezvimatunhu muMDC vaClifford Sachiwayo vanoti havaone hurumende ichishandisa masimba ayo mukutora guta reBulawayo kuburikidza nekudzika komisheni inofambisa mabasa eguta iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yekomisheni iyi. VaSachiwayo vaudza Rachel Studio 7 kuti makanzuru anofanirwa kunge ari pasi pevanhu vakasarudzwa.
Chekutanga chatinofanira kuziva semhuri yeZimbabwe ndechekuti hurumende haina mvumo yekuisa komisheni kukanzuro. Mutemo wedu wenyika unotaura pachena kuti makanzuro anotungamirirwa nevanhu vakasarudzwa nevanhu. Zvichireva izvo kuti makanzura kana makanzura ndio anofanira kutungamirira makanzura. Saka zvatiri kuona zvekuti hurumende iri kuda kupindira munyaya dzezvematongerwo ematunhu zvinhu zvinokatyamadza zvikuru kana nyika yakatarisana nematambudziko yakatarisana nayo. Zvatinotarisira sevana veZimbabwe nezvekuti kana nyika yakamira zvakaita seizvi, tinoona hurumende ichimira mira kutarisa nyaya dzemagetsi. Vanhu izvezvi vanoona magetsi 2 hours, 3 hours usiku. Magetsi akuita zvekusvikira vanhu usiku sevaroyi. Zvinhu zvinoshamisa kuti hurumende aisvikisa commission kuona kuti chii chiri kutambudza bazi remayo ine zvemagetsi.
Kuri vamwe vari kuti izvo zviri kuitika mukanzuro yeBruwayo zvokuti mune nyonga nyonga vanhu vachinetsana zvinopawo mukana wekuti hurumende ipindire kuti izvo imi muri kutadza kufambisa basa rekanzuro zvakanaka.
Kutori nenyonga nyonga inotyisa munyika, nyonga nyonga inotyisa. Mari yenyika iri kubiwa, iri kudyiwa semushonga wamuzana. Mari yenyika iri kuenda, hapana accountability. Zvinhu zvese zviri kuenda, hakuna kana inozi nyonga nyonga inotorwa kuBulawayo. Zvinhu zvese takagadzirisa. Kutara kwandiri kuita kuno kune zuro kanzura yeBulawayo yakaita musangano wayo unonzi special council kuzeya nyaya iyoyo, vakabuda nezvisungo zvakabuda nazvo. Zvatinoti isusu seva weZimbabwe tinotenda zvikuru nekuti meya vedu vaSolomon Mguni nadeputy wavo vatinashe Kambarami vakwanisa kutungamirira kugadzirisa iye kusawirirana kwanga kwabuda kuripo. Asi zvatinokurudzira isusu ndezvekuti zvavanenge varonga ivo seguta ndo zvinofanira kunge zvichienda mberi, nekuti mutemo wenyika unotaura pachena kuti ivo ndo vane mvumo yekutungamira maguta avo.
Muchiri kuyeuka imi kuti munguva yehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakambomisawo zvakare makanzura MDC vakaisa makomishoni yekuti arane makanzuru. Hamuone zvakadaro zvichiitika here zvakare?
Isu takatina kutarisira izvi kuti zviitike, nekuti mukatarisa utungamiriri hwanga uripo panguva yacho kunyaya kubazi rezvi kutoka kumatunhu relocal government, vana vachombo nevana kasikuere vanhu vanga vasina huruzivo rwakanaka rwokufambisa basa zvakanaka kunyaya yeizvi. Asi vaJulai Moyo kutanga kwavakaita basa neexperience yavanayo munyaya dzezvematongerwo ezvematunhu madiki zvinoratidza kuti vaJulai Moyo vanga vasiri munhu kuti vangasvika pachidanho chakadaro. Kusvika pari zvino handifungi vaJulai Moyo vangatora danho rakadaro, nekuti munhu agara munyaya dzelocal governance, munhu anoziva mitemo dzezvematongerwo ematunhu. Saka hatitarisiri kunge zvakadaro zvichinge zvichiitika.
Mutevedzeri wemunyori wezvematunhu mubato reMDC vaTifford Sachiwayo vachitaura vari parunare muHarare naRachel Toye Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Magetsi adzoka muVenezuela zvichitevera kuenda nezuro kwemagetsi aya matunhu mashano enyika iye. Izvi zvaziviswa nehurumende. Kudzima kwemagetsi aya kwakatanga masikati nezuro, izvo zvakaita kuti motokari dzitadze kufamba, zvakapowo kuti vanhu vashandise zvitima. Vanhu vemunyika iye vakashayawo mvura, uye zvakanga zvisiri nyore kuti vakwanise kutenga chikafu sezvo makadhi avo ekumabhanga akanga asingashande nepamusana pekushaya moto wemagetsi. VaBoris Johnson vadomwa nhasi semunhu akunda musarudzo yekutsiva mutungamiri wenyika iyi amai Theresa May avo vanga vachitungamira muBritain. VaJohnson vadomwa nebato ravo reConservative Party. Zvichitevera kudomwa kwavo, vaJohnson vari kutarisirwa kunogadzwa mangwana semutungamiri weBritain namambokadzi wenyika. VaJohnson avaimbove mutori wenhau uye vakamboita meya weguta reLondon, munhu agara achida kuva mutungamiri wenyika kwenguva yakareba. Vanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani vapisa nzvimbo iri kuitirwa urongwa hweEbola kumabvazuva kweDemocratic Republic of the Congo. Vanhu ava vanonzi vapinda muzvivakwa izvi ndokuba zvinhu uye vakasiya vaputsa midziyo yakawanda. Nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kudhura nekushomeka kwemafuta yekufambisa dzimotokari inonzi yave kupa kuti mitengo yezvinhu iwedzerwe, ukuwo vashandi vasiri kuwedzerwa mihoro yavo. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vayambira vanhu kuti mitengo ichawedzerwa muzvitoro sezvo mafuta ekufambisa dzimotokari akawedzerwawo nezuro.
Kana takanangana nesekta iri, kazhinji kazhinji mutengo wemafuta, kukwira kwawo kana kudzika kwawo, impact yawo kazhinji nekushandiswa kwanga kushikwa nekudiwa kunoitwa mafuta edzimotokari iburi pachikamu chiri between 4% and 10% as a cost to the business. Uye vazhinji ezvinezvi makambani vari kugadzira zvinhu havachakwanisa kunge vachidhilivhara zvinhu kusitoro, vaakuti vezvitoro ngavauye vachitora voga. Saka izvozvo zvinozoita kuti cost inge ichikwira kune business reretail kupfuura the general 4% to 10% yandataura, ichizokura kusvika kusvikamu is high as 30% to the general cost of doing business in the retail sector.
Vamutashi vanotiwo vamwe vana muzvina zvitoro vatoregedza kutengesa zvimwe zvinhu nenyaya yekushaya magetsi.
Mukatarisa mashopu ari kumarokeshen, mazhinji vachona havasi kutokwanisa kunge vachitengesa macold chain products nenyama nepoultry products. Nechikonzero chekuti mafiriji haakwanisi kunge achiranwa nemagenerator, uyewo zvimwe zvinoda kunge zvichigara panotonhorera zviri kunge vamwe havachatohodzi, havachatounzi. Saka izvozvo ndangati ndo imwe zvinozoita kuti the general cost yebusiness inge ichikwira.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzidzo vanotiwo kushayikwa kwemagetsi kwave kuita kuti kuita bhizimisi kunetse.
Tiri kukomeswa zvikuru nekushayikwa kwemagetsi in that mafekti yedu especially during daytime hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semazvese, zvokutoti mafekti vava kutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate. Capacity utilization in the last few weeks yadzika zvikuru, zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications aanenge ari kutadza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Mumwe muzvina bhizimisi vaGilbert Muponda vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Ipapa blessing pakati womei nekuti nyaya iri kunetsa ndeyekuti magetsi anoshandiswa nemunhu wese ari muindastry. Saka kushayikwa kwavo kunotokonzera kuti munhu azopedzisira aakuita mamwe mabhinda uko akafanira kutsvaga generator, zvinoreva kuti izvo ane additional expenses. Kwoitawo fuel yacho chinhu chinopinda mualmost everything has to be transported. Saka ipapa panenge paita challenge yekuti vana muzvina bhizimisi vakatarisa nenguva yakati womei.
Vaenderawo mberi vachiti mutemo unofanira kuwandudzwa kuitira kuti vemakambani vakwanise kupinza mafuta edzimotokari munyika.
Saka I think as energy policy yedu inofanira kugadziriswa from day one yonyatsostructure. Then pafuel import vanhu ngavabvumirwe kuimporta fuel yavo vega. Munhu ane mari dzake dzatora kumafree fund, people should be allowed to import their own fuel. Zvokuti izera and all these hatingangoti zvedu monopoly kana cartel yekuranda fuel energy this time yatadza, because pane element yeprofit sharing yekuti fuel ikapinda haisi kutengeswa market yese, inombovharwa manheru ozopana anoenda mublack market. Saka vanhu vane mari dzavo kunze ngavabvumidze kuti munhu wese you allowed to import fuel, munhu asi importre fuel wega until the situation normalizes. There's no need yekuti vanhu vanopiwa cartel kupiwa malicense and they fail to deliver pamarket, hazvibatire. As a country are going backwards. Saka ipapo panofanira kugadziriswa kuti munhu wese ane capacity yekugenerate power ngaabvumidzwe, because solar is affordable right now. At least wakaita policy which is the government has to be applauded for, yekuti there is no duty now on solar equipment.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
400 RTGS haisi mari inokwana. Tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete. Saka haisirizo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe 400. Ende imari iri kuuya kamwe chete, hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kuri kupawo kuti inflation irambe ichiita chamuramba mhuru, uye Zimstats yakazivisa mwedzi wapera kuti inflation yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu kubva muzana mwedzi wapera. Kunyange hazvo hurumende yainge yati inflation inofanira kuti inge yasvika pazvikamu zviri pasi pegumi mukupera kwegore. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Dino koka pinde mchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection na 8 Maneru. Apo, nenge titaura newe chitivara mchirongwa chidela Washington Fellowship, chino koke rwane urumende ye Amerika. Kana mchida upina mchirongwa ichi, icho chatino pakura inechipiri choga choga. Sandisai wapo zinoti +1 202 465 0318. Aiwa, muri Zimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye-bye!
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001 202 465 0318. Number idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kutamba kwanga kuri kuita chikwata chebhora remaoko chenetball chemaJames, icho chawanikwa chichidzokera kumushure mekunge chapedza makwikwi ku Netball World Cup yanga ichitirwa ku Liverpool.
Safara kuita namba 8 pamatinzana tamba nawo sesistem yedu World Cup. Tinenge iri tafu matinza tanga tamba nayo iNew Zealand. Saka yakufila kuti taita mbwa mbora. But tiri kufara kuti ana Northern Ireland, anana Jamaica, Malawi, ani kutitai mnenge iri moto moto chaiyo. Hapana zvandinoziva, hapana mbozvinoona kutengwa tengwa hino.
Okay, kuzi Zimbabwe unotambira timu?
Kurechina Queens.
Eruharare?
Prison.
Okay.
No, ndo gara kurechina unuti ndo kubaza kwangwa ni prison officer.
Dida, ndi oni asijua from Cape Town, South Africa.
Ah, mkoma mavamato nyorwa, imi ndi manzi top fan, tunokutendai.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikuonekai ndikusiyai maoko a Christopher Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.